Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gurume 19, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We need to step up and enhance our preparedness and the response to this case.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus.
Zvinhu zvakakodzera kare kuti vanhu vasanga vakabviswa zvikoro nechikanu. Saka sepeuzo zvechokwadi hatitivo kuzvikoro zvakasakara vadzidzi vedu nekuti musi wa 20 zvitazvitambira zvatomanaka kuti vanhu vange vatobva nokuti chinhu chakaipa ichi.
Masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavirus. Mapato anopikisa kuenderera mberi achiratidza kusafara kwawo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus panguva iyo masangano evadzidzisi ari kukurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura urongwa uhwu kuState House uhwo huri kudaidzwa kuti National COVID-19 Preparedness and Response Plan, vaMnangagwa vati basa remunhu wese ari munyika kuti aone kuti paagere pakashambidzika kuitira kuti chirwere checoronavirus chisarambe chichitapuriranwa kana chichinge chazopinda munyika.
This calls for extraordinary measures and responses, even though so far the pandemic has largely affected countries with advanced health systems. They also have struggled to control this pandemic.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vatiwo vari kufara kuti chirwere ichi hachisati chapinda muZimbabwe, vachiti izvo hazvifaniri kuita kuti Zimbabwe irare nezamumukanwa. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo chirwere checoronavirus chiri kupararira nekukasika zvokuti chava kutoda mushandira pamwe pakati pehurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji. Kunyange hazvo vaMnangagwa vakati vanhu vanodarika zana vasaungane seimwe nzira dzekudzikisa mukano wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi, mamwe masangano evarayiridzi anoti zvikoro zvinofanira kuvharwawo. Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kukurudzira kuti zvikoro zvose munyika zvivharwe mangwana chaiye, vachiti muzvikoro zvizhinji hamuna mvura zvinowedzera mikana kuti chirwere checoronavirus chitapuriranwe.
Saka muzvikoro vana vanoswera vose muswere wezuva vakaungana pamwe chete vanodarika zana. Izvo zvinopikisana nemashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika. Taonazve kuti hapasati patorwa matanho akasimba muzvikoro kudzivirira denda iri. Tikatarisa zvikoro zviri mumaruwa, zvizhinji zvacho hazvina mapombi emvura, hazvina mari yekutenga sipo dzekuti dzigeza maoko kuvana nekuvarayiridzi. Uyezve tatarisa kuzvikoro zviri mumadhorobha kuti vana vazhinji vanokwira michovha vachisangana nevanhu vakasiyana siyana, zvinobvozova kuti pave nedambudziko rekutapurirana chirwere ichi muzvikoro kana paonika umwe anenge achibata.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori musangano reZimbabwe Teachers Association vatapso nenganono svanda avaudza Studio 7 parunare vari kubulawayo kuti vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi vanogona kunotapurira vamwe kudzimba chirwere ichi chopararira. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vati zvikoro zvikasavharwa mangwana vachakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzisaende kubasa kubva nemuvhuro.
Asi kana hurumende ikatadza kuvhara zvikoro zviri official, tinoona kuti tichangoengarejawo varayiridzi vari pasi pesangano riri sePTUZ uyezve nevana vechikoro nevabereki kuti tivhare zvikoro kuti hurumende izoona kuti haifani kunge ichigembula kana kuita maexperiments nesu, nokuti chirwere checoronavirus chirwere chakashata.
Mumwe mubereki nevana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muHarare, amai Blantina Mukwesha, vati vave kutyirawo upenyu hwevana vavo izvo zviri kupa kuti vatsigire zviri kutaurwa nemasangano evarayiridzi.
Inini semaonero angu ndiri kuona kunge tukisa vana vedu pariski, nokuti paanoenda kuchikoro ikoko anogona kunosanganawo nevana vanenge vane chirwere ichocho votakurana necoronavhairasi yeuya nayo kumba. Patichabudawo kumba tichiendawo kumabasa tichatakuranawo nechirwere icho tisingazivi, saka handioni kunge chinhu chakanaka kuti vange vasingaendi vachiendawo chikoro ngavambogara kumba.
Gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vaudza Studio 7 parunhare kuti havataure neStudio 7 vachiti havadi kubvunzwa zvinhu zvisina musoro. Sangano reWorld Health Organization rinoti coronavhairasi yauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere, uye vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanodarika 220 ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaziisa kuti zvikoro zvave kuzovharwa nemusi wechipiri 24 kurume, kwete mukupera kwesvondo mbiri sezvavakambenge vazivisa. Mugwaro ravaburitsa nhasi vaMunangagwa vati vatora danho iri mushure mekunzwa zvichemo zvevabereki pamwe neboka rezvedzidzo kuti hurumende yavo itore matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi muzvikoro. Sangano revarayiridzi rinosanganisirawo Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe anga achikurudzira kuti zvikoro zvivharwe mangwana musi wa20 kurume. Mutungamiri wesangano reProfessional Educators Union of Zimbabwe waWilson Makanyaire vanoti vaMunangagwa vakatononoka sezvo sangano ravo rakatomisa nhengo dzaro kare kuenda kumabasa kubva pakangoziviswa navaMunangagwa kuti havachabvumidziri kuungana kwevanhu vanodarika zana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMakanyaire pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vajonga, isu sesangano reUZITA nguri tatsika mudzidzisi yedu wose muzvikoro vaMunangagwa vakatononoka. Takati vatangira izvi, saka zvinhu zvakakodzera kare kuti vanhu vasanga vakamiswa zvikoro nechikare. Saka sePeuzi zvichokwadi hatipiwo kuzvikoro zvakasakaira vadzidzi vedu nekunzi musi wa20 izvo tazvitambira zvatomanoka kuti vanhu vange vatobva, nokuti chirwe chakaipa ichi.
Saka danho ramaita iri vaMakanyaire rekubvisa nhengo dzenyu muzvikoro richasiya papi nyaya dzegadziriro dzechikoro sezvo hurumende isina kutora danho iroro? Hamuzonzi matiza basa here?
Aiwa, kutiza basa mwana wamai vangu noupenyu zvinhu zvekatisiyanei. Nyango vakatatiza basa sisatiza neupenyu, basa rinotsvaga rimwe. Nyango vakati rapera asi upenyu ukangumwiri hwapera hwapera. Asi handifungi kuti vangasvike pasitiji kuti tatiza basa. Tatochengeta vana vezvikoro, tachengeta vadzidzisi, tachengeta kuti zvirwere zvikakupararira. Hurumende haina mari, so tikangoira tarega chirwere chichipararira nyika inotambura ikanhonga maso zvine mukama. So tatobatsira zvikuru, handioni paine nguva yekuti dzitinga tatiza basa. Kana vadaro zvavo kunenge kwava kungoda kungotsvaga uta mugati kana kutumira mhosva pasina. Asi chokwadi chekuti chirwere ichi chikasa chichipararira kunyika yeZimbabwe isina mahosira anoshanda, isina madhokota, isina manesi, vanhu zvishuwa vangaraka zvakapera nekufa. So zvakakosha kuti tidzivirire kutambura kwevanhu kana kuchengetedza basa. Kana basa rikapera tinotsvaga rimwe, asi rikagopera neiko? Vadzidzisi ndo vamwe vava, hakuna vamwe muZimbabwe.
Zvikoro zvipi uye zvingani zvamabvisa nhengo dzenyu?
Peuzi ine mamembers nyika yose, mitunhu yose. Isu seutungamiri tangoti vadzidzi vose vePeuzi budai muzvikoro muchengetedze upenyu. Pane zvino ndichiri kumhanya hangu muchekutwestu ndigere kuwana ripoti kuna kodzida wedu kuti zvamira sei. Asi isu seutungamiriri tangopa instruction yekuti budai muzvikoro matunhu ose.
Avo vanga vari mukuru wesangano revarairidzi Professional Educators Union of Zimbabwe, vaWilson Makanyaire, vachitaura vari parunhare vari kuchegutu neStudio 7. Apo nyika iri mushishire kugadzirira kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapinda munyika, zvimwe zvipatara zvinoti zvave kutora matanho ekuchengetedza varwere, vashandi pamwe nevashanyi kuitira kuti vasabatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutauriri wepari renyatwa Group of Hospitals, Valinos Dire, vanoti kunyange hazvo chirwere checoronavirus chisati chapinda munyika, vave kutora matanho pachipatara chavo ekuchengetedza vashandi nevarwere kuitira kuti vagare vakazvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Vadhire vati chipatara ichi chichange choshandisa magedhi maviri chete kupinda pachipatara apa, kuitira kuti vakwanise kunge vachiongorora vese vanopinda pachipatara apa, kusanganisira kutora temperature dzavo.
Chipatara chipari renyatwa Group of Hospitals chatora matano ekuedza kuchengetedza varwere, vashandi uye vanoshanya pachipatara. Nekudaro zvinotevera ndizvo zvichange zvichiitwa pachipatara pano. Vanouya netsoka vese vachashandisa gedhi rimwe chete riri kuna Leopold akawira. Vanofamba nemota vachashandisa gedhi riri muna Mazowe Street. Munhu wese anopinda muchipatara chipari renyatwa Group of Hospitals anofanirwa kupfuura nemutendi achiongororwa asati apinda muchipatara.
Vadhire vatiwo vava kubvumidza vashanyi vaviri chete pamurwere mumwe chete, vakatiwo vanhu vaviri chete ndivo vave kubvumidza kuperekedza murwere anenge achiuya kuchipatara chepari renyatwa.
Vanhu vaviri chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchipatara nemurwere, uye murwere wega wega anobvumidzwa kushanyirwa nevanhu vaviri chete panguva dzakatarwa. Chekupedzera, vanhu vese vanopinda kana kubuda muchipatara chedu vanofanirwa kugeza maoko.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana zviri kuitwa nechimwe chipatara chikuru chiri muHarare cheSale Mugabe, sezvo vatanga tanzi titaure navo Dr. Chris Pasi vanga vachiti vari mumusangano wokuziya matanho vachatora pakudzivirira chirwere ichi. Mamwewo mahofisi mudhorobha reHarare atangawo kushandisa mishonga yekuchenesa maoko pavanhu vanopinda mahofisi aya kana vanoshandisa mahofisi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo muZimbabwe musati mabatwa munhu ane coronavirus, vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera veMDC vanoti zvakakosha kuti nyika iedze nepainogona napo kudzivirira kupinda kwechirwere ichi munyika. VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende iongorore zvakadzama vanhu vese vanobva kunyika dzine chirwere checoronavirus vanenge vachipinda munyika.
Munhu wese anouya achizokumbira kutestiwa kana ane zvinoratidza kuti ane infection murespiratory tract yake kubvira kumhino kusvika kumapapu, mune iye ngaangotestiwa. Hazvina mhosva kuti izvo chirwere chake chakasimba zvakadini. Hatifaniri kumirira kuti vanhu varare mumubhedha tisati tavatesta. Chimwe chechipiri ndechekuti izvo hatisi kutesta zvakakwana muZimbabwe. Kuti tibate macases ese ecovid-19 anouya muno, mutofanira kutesta vanhu vakawanda mathousands nemathousands, ndokuti tibate vanhu vashoma ivavo vanenge vane zvirwere checovid-19. Saka ndinokurudzira hurumende yedu, zvichida dambudziko ratinaro nderekuti hatina matest kits akakwana.
Vachiparura gwaro rekuti nyika yotora matanho api kugadzirira kudzivirirwa kwechirwere checovid-19 nhasi muHarare, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati basa remunhu wese munyika kudzivirira chirwere ichi. VaMunangagwa vati nyika inofanirwa kudzivirira nepese painogona napo chirwere ichi, sezvo munyika muine vanhu vakawanda vane utano husina kumira zvakanaka, izvo zvinovaisa panjodzi huru kuchirwere ichi. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chaparara munyika dzakawanda pasi rose. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe pasi rose, uye vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. wedare repamusoro muAmerica asharukudza zvikuru muchuchisi mukuru weAmerica waWilliam Barr nemabatiro avakaita gwaro rakaburiswa negweta rakaferefeta kupindira kweRussia munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Nyika dzinogadzira mafuta ekufambisa dziri musangano reOPEC zviri kukurudzira kudzikiswa kwekugadzirwa kwemafuta aya kusvika pamabharero miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru pazuva kuitira kuti mitengo igadzikane iyo iri kuvhiringwa nechirwere checoronavhairasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanga vachitarisirwa kuita musangano muHarare nevamwe vatungamiri vemapato madiki ari pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD, avo vakapa hurumende yavo zvinyunyuto zvine chekuita nekusafara kwavo nekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika. Imwe nhengo yePOLAD muzvinafundo Lafumo Madhuku vatenda kuti vanga vachisangana nhasi kuti vazive nyaya idzi. Asi vamadhuku vanoti pane mutambo mukuru sezvo vamwe mubato rezano PF kunyanya gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari kuti hapana kudududza panyaya iyi vachiti hurumende yezano PF yakavhoterwa zvine mutsindo nekudaro ine masimba ekuwandudza bumbiro remitemo. Vanopikisa vanoti kuwandudzwa kwebumbiro remutemo kwakanangana nekuendesa masimba kuna vamunangagwa zvinonzi nezano PF hazvina kuipa sezvo isingadi majongwe maviri muchirugwi. Koiyo POLAD ine chairi kuita here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadhoku Chivasa pamwe nemunyori anoana nezvesarudzo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume. Totanga kunzwa kubva kuna vamafume.
Kuru vakati tiri muchisakasaka chinozvinzira. Kana pane chiri kushanda zvokwadi hapana achiona. Nokuti tikarangarira POLAD payakatanga zvainzi ichange ichigadzirisa mutemo, ichange ichigadzirisa ikonomi, ichange ichigadzirisa kuwirirana nedzimwe nyika kweZimbabwe. Asi tikatarisa nyika mamiri ayaita yangova mavhiri mudenga yapidiguka. Vanhu vacho vari kutotungamira POLAD wacho arikuda kutochinja konstitushoni, haasi kukonsauta. Vanhu upenyu hwavo hwava kuvava kudarika pazvakaitwa zvePOLAD. Chinobuda hapana, chatinongovaona vanenge vari mumahotera pano nepapo, pamwe pacho vonofidha hove kufamu kwapurezidendi kunova iko kwega kunenge kuri kungorimwa. Kwese kwese kwakarimwa zhara nyika, haitisitorina kana chibage chokudya. Corruption yatekeshera nyika. Mujeneriri nemapurisa ari kuita ukasha hunotodarika hwanga uripo, vamugabe varipo.
Vachi vasatipewo pfungwa dzenyu pane zviri kutaurwa navamafume izvi.
Ndikati kubva patanga zvePOLAD takakosha kuti vateereri vazive nekuti POLAD basa rayo hariti rokuti ndiyo hurumende iriko sezvinenge zvichida kusajidzwa navamafume. POLAD basa rayo ndekuti mapolitical parties ari kuPOLAD kureva kuti mapolitical parties asiri zano PF inenge yava hurumende izvozvo. Basa rayo nderekuti kana pane pfungwa dzavanenge vanadzo vanofanwa kuzvipa kuhurumende inenge iripo. So zviri apo kuhurumende kuti inenge da kutora pfungwa idzo rekati hainenge tari kutora pfungwa idzodzo. So tingati sePOLAD tabudirira zvikuru nokuti vhiki rapera ndipo patakakwanisa kunge tichipa kuna purezidendi vamunangagwa dzakabuda kumakomitis edu ese dzatotarisa zvinofanwa kunge zvichiitika, zvinosanganisira mitemo yetanga taitwa navamafume kuti mitemo ivandudze nezvimwe zvose zvo. Sakapa purezidendi last week vakati ivo vachadzoka kwatiri kuti vaone kuti zvinhu izvozvo zvakaisajiriswa zvinenge zvakamira sei. Saka chakakosha ndechekuti POLAD iri kuita basa rayo, asi kuti basa rePOLAD harisi kuingiziwa, harisi wekuti vange vari hurumende, vamafume vari kupariamendi. Chakakosha ipapo kuti vateereri vazive ndechekuti haisi nyaya yekungotsika POLAD kuti POLAD hapana zvayaita yadai. Ivo vasiri kuPOLAD chii chavaita kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika? Nokuti tiri kuona kuti vamwe mapata asiri kuPOLAD anenge ari munyaya kutokonzeresa nekudii, nekuda kutaura kuti vatanga kugara zvakashata zvekuti aiwa pola dzatazoona zvaaita chi ndonga vamakumi vakanwa kuti mapati ari kuparliament itori ZANU-PF neMDC ka mapati ane makanzu akawanda iZANU-PF neMDC saka ivo ngavasangonyaya kukodzerera pakutaura zvekuti vai pola dzainoita zvakati ko ivo zvavaite vaita ndezvipi
vamafumi hanzi zvii zvamaitawo
uku kwakunzvenga nyaya yako yemunhu anenge asina zvekutaura kuti chii chaakaita zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti inflation yanyanyisa zvinoda kufunga kwakadini kutaura kuti masalaries haachakwani zvinoda kutaura kwakadini kuti tione kuti vanhu havachina cheuviri vanhu voshungurudzikwa upenyu hwovava segavakava hazvidi kuti titaure kwakawanda nyaya yairi mudariro ndiye kuti kwanzi Pollard iri kusevenza here kumwe kwese uku isusu titawana maprograma tichataura zvekuti kuparliament kuri kusevenza isusu takati Pollard haina chainobetsera nechainowedzera panyika kana ivo votaura ivo kuti aiwa nendiwo muri kwauri iwewo uri kokoko chii chauri kuita ikoko kunzvenga nyaya yatiri kutaura vanhu votambura vanhu vodya nhoko dzezvironda vanhu vofira mudzimba vanhu havachina mushonga vanhu havachina mari yavari kutambira asi vepolad tiri kuona vachiungana vachifuta vachidya vachipuhwa chino nechocho nehurumende vachigariswa mumahotera
vachivasa
aiwa ndofunga kuti aiwa nyaya ndofanga kutanga ndapindura zvavanga vachitaura kazi
pindura
kuti isusu ka nyaya yatiri kutaura ndeyekuti ndinoda kuti point rangu rinzikweka nevakateerera handizvo kuti kana kupollard kusiri kushanda isusu tiri kuti kuri kushanda nekuti basa repollard nderekuudza hurumende iripo kuti chii chingagadziriswa handizvo
ava vanga vari mutauriri wenational constitutional assembly kana kuti nca vamadhoku chivasa vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi manzwawo zvakare kubva kumunyori wezvesarudzo muMDC vajacob mafume vachitaurawo vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bennett, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu tinozivawo zvakare kuti munguva zvino dzekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tiine zvirongwa zvedu munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo kana izvi zvaitika tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka ndinokutendai zvakanyanya.
So I'd like to wish you all good luck and good health and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu chenet talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
ndinonzi Linet Mashita
and if you should be cool, Karamu, Milan, Italy. Janda Tiza, and this is what he passed around a rook, Sanori Muna, and Janda overseas. Passed around a Rauna rook, Sunoka fit over Mubai, my quarantine. Nekuti inini ndangandiri freelancer, asina a long-term contract, angangori ne short-term contract. Izo zise zvazviri, ndiripa position nekuti, pakupera kwemwedzi, handina assurance, handina guarantee yekuti mari inenge ndinayo. Saka corona ichingopera chete, ndava kutotsvaga basa. Ndava kutotsvaga basa rine long-term contract. Rinodzichengeta semushandi, ndoziva kuti, kana pakaita emergency situation futi kambani inozondichengeta inondichengeta pakundiitira medical aid inondichengeta pakundipa mari ndiri kumba kuti ndigone kuzozvichengeta ini semunhu so zvacho zvandadzidza
tina Divine Mhlanga ari panapa ari kuchina ari kuWuhan. Hello Divine.
Hello sister Mavemtese.
Tinofara mukoma mabva mapinda muri kuWuhan ukoko.
Hano inini ndiri kubasa ndaitoitawo zvebasa kuno dzidzisa rakangotangawo dzidhorobha holiday tavhara January takutomira ndakaona kuti kuna 15th friendo pakatanga dzidzisa iyo takangoudzawo ndigarai mumba and takangoteera bati programu yakamboitika ndeyekuti chikafu chakange chazopera ofuichi kutenga pasapo changa chakudhura so sevanhuwo takazongoitirawo musvitanhu natita kudya manjamaina unotenga kuti vane mamaket the problem is hapana statement rataishuwa rinoratidza kuti tauni inogona kuvhurwa anytime.
Pari zvino hurumende imomo muchina isati yakuudzai kuti Wuhan inovhurwa rini?
Isati yatiudza tikakangonzwa ndechekuti magavenment office akavhurwa anani but before the 6th tatauzwa kuti inovhurwa rini.
Kokumabasa uku vari kukubhadhara here zvinofamba sei?
Like inini basa rangu ranga ririchiting so the thing is they say you kana vhurwa so it's very difficult to get money mari yakanda dzisenza ndaitange takachengeta wemhomo so pamwe pacho inosvika pakupera maizera zvinotoziva toti hapana havana kupipea vakaita songe korona yapinda muzimbabwe vanonga vangoteedzerawo zvekuitawo zvinoitika ndofunga vari kuziva kuti the best way stay indoors, avoid magatharings, mapublic gatherings, and the like.
Ini ndiri Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Live talk na 8 p.m. Tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera.
Your face, give me two baby, so your taste was sweet. Put my hands on your waist, ask Jersey girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I call your plate, trying to make you dish all your mates.
What you saying, ma?
Cause a chick with all your great, shouldn't give love to all those fake.
Cause you be cheating, ma.
Bobby, good job, you said it's hot. When it's in the sky, you good to the back. Came through old school, dinging like.
Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura urongwa huchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavhairas masangano evarayiridzi okomekedza kuti zvikoro zvivharwe mangwana kuitira kuti vana nevarayiridzi vasapinde mudambudziko rechirwere checoronavhairas mapato anopikisa oenderera mberi achiratidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza bumbiro remutemo yenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini Jonga Kandemire, tiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As in Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if, but when our country will have this case.
Hello Zimbabwe, seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi wokulwisana le coronavirus.
Lumkhuhlane awulamuthi, ngakho indlela esingawenqabela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane njalo kungavuthani abantu abaningi endaweni eyodwa.
Ngesikhathi ikhefu lephasika selisondele, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana leWhatsApp leFacebook ukukhonza. Umongameli Emasoni Mnangagwa usethule umbiko wokuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili ngeviki ezayo, hathi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Hello Zimbabwe, seliphawule ngokusemthethweni uhlelo lokulungiselela kanye lokudinga indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi sokubhekana lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emkhosini owenzelwe emahofisini akhe, umongameli Emerson Mnangagwa utshela bekade bekhona ukuba njengelizwe bayakubona ukuqakatheka kokuphathwa ngonanzelelo kodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19 njalo kungasinto yokudlala ngayo.
Therefore, as in Zimbabwe, we cannot continue with business as usual, as it is no longer a matter of if, but when.
Kungakho njengelizwe singaweza kuqhubeka ingani konke kuhamba kuhle. Akusensuku zatshwala singakabi laye otholakala elalo igciwane elizweni lakithi. Lanxa leli gciwane laqala ukuzwakala ngaseChina, inani lasebetholakala belalo labalahlekela imiphefumulo emazweni angaphandle kweChina seliqongwe ukwedlula lelo elabikwa kwele China.
Now overtaken the total number of cases in China.
Ummeli wenhlanganiso ye World Health Organization eZimbabwe uDr Alex Gasasira obekhona laye emkhosini lo uthi iyancomeka imizamo eyenziwa nguhulumende weZimbabwe.
This is a time for international solidarity and we are very much encouraged.
Lesi sikhathi sokuba lokusebenzisana umhlaba wonke. Siyajabula ukubona ukuthi abenhlanganiso sebesebenzisana labohulumende bamazwe omhlaba wonke okubalisela leZimbabwe. Abenhlanganiso United Nations kuleli sebeqala ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe yikho konke okudingakalayo.
With the government and the people of Zimbabwe to implement these strategies.
Umphathintambo wezempilakahle uDr Obadiah Moyo utshele umbuthano munye ukuba lolu hlelo luzosiza ukumanyanisa umsebenzi wokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane.
This has also been bolstered as a result of the support that we have directly received from the Chinese embassy.
Lokhu kungengezelelwa lusekelo esiluthole luvela ku-ofisi yommeli wakwele China kuleli kanye lowe-Britain. Ngifuna ukutsho njalo ukuba ugatsha lwami seluvele luzilungiselele ngokwaneleyo.
Not having any confirmed cases. We are already there.
UDr Moyo ubonge uhulumende wakwele China lowe-Bhilitane ngokubatholisa usizo kwezokulwisana lokusabalala kwaleli gciwane elizweni. Iziphathamandla ze-WHO zithi usukhona esigabeni sangezansi yezwekazi le-Afrika lumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uZulu obalisa umfundisi Clement Zenda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, uthi akasuthiseki ngamalungiselelo kahulumende la ngoba abantu abaningi belokhe besemnyameni bengelalo ulwazi olwanelayo phezu kwaleli gciwane.
Uhulumende kaqakathekisanga kakhulu udaba lomkhuhlane we-coronavirus osubulale abantu abaningi emazweni omhlaba jikelele. Okutshengiselwa ukuthi uhulumende kaqakathekisanga umkhuhlane lo ngendlela obulala ngayo abantu emazweni wonke jikelele.
Uhulumende wakuleli uthi lokhe engakabi khona kuleli osethe watholakala elaleli gciwane le-COVID-19 kungakho bethatha wonke amanyathelo ukuvimba ukusabalala kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngesikhathi ikhefu lephasika lisondela, abezinkonzo zokholo lwesiKristu bathi bazaqhubeka besebenzisa inkundla zokukhulumisana ebulenjini ezifana labo WhatsApp leFacebook ukukhonza ndawonye njengoba uhulumende engasavumeli imihlangano yabantu abaningi abedlula ikhulu ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Spanda, yena oqale ngokuchasisa ukuthi ngempela kufanele kungabuthanwa.
Kunyathelo elihle kakhulu ngenxa yokuthi into yokuqala okumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane awula muthi, awelapheki. Ngakho indlela esingawenqabela ngayo yiwona lo ukuthi abantu bengabi eduzane eduzane njalo kungabuthani abantu abaningi endaweni yodwa ngoba uyathelelwana ngaleyo ndlela. Ngenxa yokuthi isimo seZimbabwe ikuthi kathesi sikhuluma kanje izibhedlela zethu esezithembileyo azinakakaphili selilodwa. Ngakho-ke lumkhuhlane ungamenyetheka singakwanisi ukuthi siwumise ungabi khona kungaba nomonakalo omunye oyesabisayo kakhulu. Ngakho mbona kuqakathekile lokhu umongameli akwenzileyo ukuthi afakele umthetho njalo nokuthi amabandla beqalise bona ukuthi bekhangele bebone ukuthi kuhlangana abantu abalutshwana ngesikhathi ngesikhathi nxa behlangana.
Kukhona eliza kutshela abantu ukuthi bengakwenza kulabo asebegxile ekutheni ukungcono behlangene?
Okokuqala sibone ukuthi senze kungcono kathesi nxa ukuthi sokulabo sokulokukhangela izinto ekulenjini, sokukwanisa ukuthinyayelwa ekulenjini njalo siyakwazi ukuba njela amabandla ajayele ukuthi phakathi kwamazulu abantu bayahlangana ezindlini bebalutshwana bengamaxuku amalutshwana. Ngakho lokhu kuzanceda ukuthi nxa amabandla ezaqalisa ukusebenzisa ukuhlangana kwabantu ezindlini ngoba vele lona ibandla likaKristu laqalisa abantu behlangane ayisonto eqalisayo. Ngakho-ke nxa abantu behlangane ezindlini amabandla amaningi avele alabantu abakhangela amabandla asezindlini uhamba ngezigaba langezigaba. Ngakho kuba lula kakhulu ukuthi-ke kulungiswe ngaleyo ndlela njalo intshumayelo kamfundisi iyakwanisa ukuthunyezwa ekulenjini wonke umuntu ayilalela ayikhangele. Siyakwazi kakhona amanye amabandla ngikhumbula lekamfundisi uPastor Chris babebukela bengenisa ezinsi bekhangelela oshit kuyenzakala nase-America kuyenzakala endaweni eziningi ayisonto entsha njalo akusiphi ngenxa yokuthi vele khona ukudlelana bukakristu kuphakathi komuntu loKristu. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu bengayingeli ukuhlangana bekhonza bendawoni.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko ukuthi izikolo sezizavalwa ngolwesibili mhla ka 24 kulinyanga ngeviki ezayo athi ekugqitshweni kwalithemu kumaviki amabili alandelayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abenhlanganiso zababalisi elizweni abazali lozulu jikelele beveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuthi izikolo zingavalwa ngemva kokwethulwa komthetho okumamanzonzo komumo wezempilakahle elizweni owe-National State of Emergency ovimba ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu lanxa inani lezifundi lisedlula lapho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, baxwayisa ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukuthi luvale izikolo kusasa mhla ka-20 Mbimbitho. Encwadini yabo abayilobele amalunga abo, abe-R2s bathi kuyingozi ukuqhubeka besiya esikolo abantwana kanye labo ababalisi esikhathini lapho igciwane liqhubekela lisabalala emazweni awezwekazi le-Afrika selizwakala komakhelwane e-South Africa le-Zambia lanxa engakabi khona osetholakele elalo eZimbabwe. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa kabanzi ngesikhalazo sabo.
Isikolo zasemaphandleni azila manzi eduze ukuthi abantwana besikolo bageze izandla bahlale behlanzekile. Singakhangela futhi abazali abahlala ngaphandle kwelizwe bayabuya bevela emazweni lapho okule coronavirus ngalokho bahlangane labantu babo ezindlini bathelelane umkhuhlane. Abantwana laba basuke baye ezikolo bahlangane labanye abantwana bathelelane lowo umkhuhlane wecoronavirus. Kunje akulanto eyenziweyo ukuthi singavikeleka.
Abezinye njalo inhlanganiso yababalisi okubalisa eZimbabwe Teachers Association labo bathi bakhathazekile ngalolu daba. Isikhulumeli seZimta umnumzana Tapson Nganunu Swanda uthi ababalisi lezifundi bezobhekana lengozi enkulu.
Kuhle kwenqabela kulokwelapha vele sekonakele. Amaviki amabili kusiya ekuvalweni kwezikolo isikhathi eside kakhulu kulo mumo. Inkuthazo kahulumende yokuxwaya imbuthano emikhulu ibe imele igoqele izikolo lamakholeji. Thina njengababalisi sizibona sisengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane kanye labantwana esibafundisayo.
Unkosikazi Muzane Namo isakhamuzi seKambuzuma edolobheni leHarare ongumzali laye uveza ukukhathazeka. Kwasekelwa ngomunye njalo umzali edolobheni leMashingo umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe.
Nesikhiwa sithi ke prevention is better than cure. Umkhuhlane lo uzasabalala. I-Amalgamated Rural Teachers Association i-right ngoba babone kufanele ukuze izikolo zivalwe ngenxa yokuthi ke i-term lay njengoba besitsho encwadini yabo laphana ukuthi ke akula ma end of year test akulani kuyabe kungela effect enkulu nxa kuyikuthi ke kungapreventwa ngendlela yokuthi izikolo zivalwe masinyane.
Kodwa uhulumende uthi kasisekho isizathu sokuba uzulu akhalaze njengoba ba esekhiphe umbiko wokumazisa ukuba izikolo zeprimary ezesecondary kanye lamakolishi sezizovalwa ngolwesibili kuviki ezayo mhla ka-24 Mbimbitho ngendlela yokulondoloza uzulu kugciwane le-coronavirus. Uthi ukubone kufanele alithathe lelinyathelo ukulondoloza izikolo lapho okwazakalayo ukuba kuhlala kulabantu abaningi kakhulu okungaba yingozi engabangela ukusabalala kwaleli gciwane lanxa engakabi khona osethe watholakala elalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga amabili edale lephalamende lawele Melika ele-Congress abathi ummeli we-Florida uMario Díaz-Balart nommeli we-Utah uBen McAdams batholakale belegciwane le-coronavirus. Owaba umsekeli wakuqala wesifazana womlawuli wedale lephalamende lakweleBurkina Faso, uRose Mary Kampaore, sebe ngumuntu wakuqala ukubulawa ngumkhuhlane we-coronavirus e-Africa. Abantu bemazwe nawezikazi le-Africa agubela kwele-South Africa kusiyafika kwele-Ethiopia sebeqalile ukuxokozela bethenga ukudla lempahla eningi yokusebenzisa besesabela ukuhlaselwa loba ukuthathela umkhuhlane we-coronavirus.
Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo okugoqela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto lokusilela kwempuphu kanye lamafutha ezimota kukhomba sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa okwenzakalayo ukuthi idola leZimbabwe liwansuku zonke okwenza intengo lempadalo yezinto ezichiyeneyo ikhuphuke mahlayana. Kuke kwaba lethemba kancane lokuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa nyakenye. Owake waba ngumlamlankunzi eZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki aze ethekelele uMnangagwa lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa eHarare emizameni yokubaletha ndawonye ukuze bakhulumisane. Kepha iMDC ithi leyo mizamo yaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja ngoba uMnangagwa esala ukuhlangana nalo Chamisa. Iningi lithi livumelana leMDC ekuthini ngempela uMnangagwa sehlulekile. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo onguye osungula lingxoxo.
KuZANU-PF konke lokho ongabe kukhulunywa ngabantu ukuthi ubaba uyidise sibekile upresident wethu thina asikuvumi, thina sikholelwa ekuthini usendleleni yalokho esakuthembisa abantu yikho akwenzayo. Ukubana ibizwe leli belizwe neseliphambaniseke okweminyaka emingaki esesingathi namhlanje upresident ithi Mnangagwa kavuke enze izinto zonke zaba zinhle zaba sobala. Kuyafana lo mntwana wesikolo okuthi namhlanje oze ngithiwe mina umntwana okugrade 7 kuyubane sikele kugrade 1 ngale ezele umntwana engaboni lutho sozothi ngelagiki yokubhala umhlobo uyathi khona indaba umntana ami efeyilile. Lapha sizama ukuthi thina singawuthathi sesikubeke ukuthi kulokwehluleka. Akula kwehluleka okukhona. iZANU-PF iwakhangela ile manifesto yayo eyo eyilandelayo elandelwa ngohulumende ukuthi abantu bathuthuke benze lokhu lalokhu. Kulama project amaningi kuma constituencies ungakhangela kunenhlelo eziningi ezenziwa ngohulumende ezikhona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ngendlela yona leyo eyokuthi thina tesi sisebenza singuhulumende weZANU-PF sinabantu vele abangafuni ukubona ukuthi kunokuthuthuka abazafuna ukuthi loba kumbe kuyini okukhona kube into embi yikho sokukhona. Mina engikuthoyo ukuthi khona abantu bakithi eZimbabwe mabangahlelwa ukuthi bagcine besibande nzondo. Osokukhona tesokuyinzondo esilethwa ngabantu isilethwa futhi ayikhona ngabantu kodwa kungesithi libandla elithile ebelibona lona kufanele ukuthi abe lingene embusweni.
Dokotela Sibanda uyala lapho ubaba uNkomo ukuthi uMnangagwa sehlulekile lanxa nje amafutha ezimota eqhubeka esilela impuphu kayithola gali. Yebo liyazibona yini impawu zemvuselelo ezikhomba ukuthi hayi uyaphumelela mpela ubaba uMnangagwa?
Bothani singasebenzisa amagama amaningi kakhulu sithi xafuxafu nje ngoba leli qiniso lisemphakathini. Ubaba uNkomo ngumahlaba ayithwala nje senze ngani yasemuntu wasefilaposi. Iqiniso likhona ukuthi lapho ukhulumile nje ubaba uNkomo ngoba ulo mlomo kathi kungathwani umlomo awuthwalelwa mfula. Abesitudenti baze bathi hayi okusesakeni kuyazivuyela ukuthi kusesakeni. Bantu benkosi uZulu weZimbabwe kangatshelwa muntu langubani ukuthi omnumzana uMnangagwa sehlulekile. Asingakhulumi ngokomnotho ngoba siyabe sizimoshile isikhathi. Asingakhulumi ngamafutha siyabe sizimoshile isikhathi. UMnumzana uMnangagwa
kwesulwa aze esulwe lalulimi lwakhe lokukhuluma nje kodwa lokho khatha limlalelini ukhuluma ngabantu ukuthi kula makokoroch hi akhulume ngabantu uthi yena unika abantu imhlomelo ukuthi bathathe isomo zabo bayisifake emotshari ukuba wayefuna abantu bagijima bayabulala isomo zabo bafake emotshari ukuthi yena bese babhadala abanika umhlomelo ukuthi bafake umuntu emotshari akukho kuphoziswa okunjalo akukho budala okunjalo ugabe utshabalale seneminyaka efika ko-95 akazanga ke angani ummangalo ukuthi kathi umuntu lo usesengumuntu yini isintu besilokhu sisaphuma ugabe lesipithi sakhe sokuqedisela amnethekelize lonke lelo wonke umuntu esathe asantisana asantisana kathi lo esesethe namhlanje sekhokorochi namhlanje sithendiripo sabantonorera kathi kuyini khonokho bantu benkosi yekelani ukusenzela imihlolo
Nkomo ngamazwi anjani lawo
mina I see sikhulume sikamongameli kodwa into ekhona engayitsho ukuthi kulendlela ukuthi umuntu angakhuluma umbono wakhe ngendlela ayithethe ngayo sokuzothi omunye umuntu la ayithathe azame ukubuilda kumbe ukwakha phezu kwaleyo nkulumo ayakhe into engayisiyo inhloso nenjongo injongo yalowo muntu yabe ekade ejonge ukuthi akukhulume
chasiseleneni injongo baba chasiselene
angizwa
ngitichaseleni ukuthi mina ngizwe njani baba Nkomo kuzani ngapho likuzwe njani lokho okwezidumbu okufaka izidumbu kumotshana likusomela
leyo yinkulumo engabe ikhulunywe njengoba ngijula ukuthi kunjenje wena uyisikhulumi sikachanisa ngisho mina lapha ngisikhulumela njengokuthi ngingumalakhi Nkomo angitsho ibandla lezanpf ngikhuluma lami imbono yami ukuthi sengathatha ukuchasisa inkulumo ezingangabe lokho ngingangixolela kukho
lungalungisiswa njani udaba lweZimbabwe Dokotela Sibanda
urhulumente wabantu osuka ebantwini okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa upresident wabantu suka kubandla le-MDC owaphumelela kukhetho luka-2018 wasolutshontshwa nguChigumba Justice Malaba ngibone ngani uyiyona nje indlela yokuthi singathola ubuphelo kweZimbabwe siyazi ukuthi singaletha ilegitimacy bese siqala ukulungisa umkhonomi lizwile lommeli we-South Africa kweZimbabwe sithi hayi okunye okubulala ilizwe lethu yikuthi izinto zethu ama-institutions ethu afana nabo-ZEC kawathembakali
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele somkokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo Sokusilela amaphepha okusebenzisa ezambuzi amanzi ahloliweyo ukudla kwamagapha lokunye okuchiyeneyo kwezinye indawo kwelemelika eBhilitane eCanada la kwamanye amazwe lapho abantu asebethenga khona lokhu ngokuchecha bese saba ukuthi bengavinjwa zinkokheli zabo ukuthi bayethenga abakufunayo ezitolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wababhekane lokusilela kwempahla le ngumnumzana Justin J. Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eNiagara Falls kwele-Canada.
Wahamba kuma grocery stores like anyongozi uthole lutho okwamanje izinto ezinjengama-tissue papers zitholakala kanzima kakhulu so sesihamba kuma-convenience shop ukuze uzithole ngoba ungahamba amashopu amakhulu anjengabo-Walmart amanye amashopu nje amakhulu lala ngase-Canada anyongozi uwathole i-coronavirus is affected kakhulu
umoya uthi okunye njalo okuhluphayo yikulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane lo
ukukhuluma nje kwamanje asebenzi sezindlini especially thina sisebenza emahoteleni lana ngoba kwamanje ukuze kube nabantu ababuyayo abantu bayesaba ukuthi bebothane bebebaningi so hayi asazi ukuthi lathi iyophela kanjani le ndaba yesi-coronavirus but nginethemba lokuthi ukuya kwesikhathi kuzobuya nesisombululo ukuthi kuzoyenziwa kanjani
Unumzana Sipho Sigola ohlala eBhilitane uthi uyamangalisa okwenzakala elizweni leli okulabantu asebebutha impahla sonke isikhathi beyigcina ezindlini zabo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
indaba ye corona le ngani yenzo into yenza manga mani ngoba into yenzakala lapha uhlala kuma outskirts of London yebo naye kuyasiza kodwa mase kunje abantu abasuke London sebebuye bazothenga yonke into ama shelf ase empty Sainsbury's Waitrose Morrison Asta empty angazi ukuthi kuyohamba njani yazi into engiyibonayo lapha sizoba le zinkwilimba lo nkosikazi akeke sishiyane ekuseni lembini sivuka sikhayelele endlini sizaze sisizwe zinkukhunyana zethu lezi eziphandle izo ezibhekela amaqanda siyaphila ngama omelets nxa sekunzima kakhulu hayi ngoba indaba ye-coronavirus umhlaba uvaleka inoma yinini manje sengibone ngamehlo hayi asazi kuyoba njani
umnumzana Fabian Khoza ohlala kwele South Africa uthi okunye okwenza abantu badidibale ngokwethulwa ebulenjini bokuxhumana
sengikhuthaza njalo labantu bakithi abayekele imbiko yamanga abayisakaza kubo WhatsApp labo Facebook ngoba lesi yisifo esizoqeda abantu aso sifo esingahlekisana ngaso uzohleka umuntu ungazi ukuthi kuyathona ilanga usulaso yini asimeni bantu bakithi ukwenza amahlaya ngento enje
abafundisi bathi kuyaba uhlupha kakhulu ukubona abantu emhlabeni wonke jikelele behlupheka kangaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umfundisi Monica Mzezewa ohlala eMaryland kwele Melika uthi kutshaya inhliziyo ukuthi kubhubha abantu akakhulu asebekhulile
uNkulunkulu uthena kumele sigcine abadala yili lizwe asitshela lona lonalelo kodwa ke nxa sokusiya mina kimi okuqondane lami nakangikubona okungikhathazayo amangamabi ngoba ngifica nje ukuthi ngingakhangela umkhumbi kanoko ukuthi kwahamba njani ngibe sengizokhangela iSodoma leGomora ukuthi kwahamba njani ngibe sengizokhangela ilokhuzeni i-AIDS le eyabuyayo le ukuthi layo kwahamba njani ungananzelela umuntu ukuthi yathi ifika i-HIV i-AIDS leyana ukuthi abantu basebephila impilo bani basebephila impilo njengakhona kukhona kwakusenzala ngesikhathi sikaSodoma loGomora sebephongunatha behamba benqunu besithini yafika ilokhuzeni i-AIDS yabathatha kwasitshiya kusifundisile ukuthi khona kumele siphile ngandlela abantu kodwa kathesi kukhanya ngani sesikhohliwe ngoba sesisenelisa ukuthi selaphe ini i-AIDS kathesi sokufikileke futhi sokuzasikhumbuza ke futhi ukuthi hayi lokho elikwenzayo kakuqondanga ngoba ngalesi sikhathi wonke umuntu ngikhole uyathandaza
akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela sokutheni njengoba abantu umhlaba wonke jikelele bekhanya bengakwazi ukuthi kuya ngaphi konke lokhu ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo kalukho live lu-pre-recorded. Isizathu abaningi lingazibuza ngomkhuhlane we-coronavirus usihlaselile lathi ngapha eMelika ngokunjalo kasisebenzi kuhle kodwa silethemba lizalukholisa. Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.